Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikumi 19, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti nezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zvikamu 56 nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinonzi zvinofarira utongo hwegutsa ruzhinji. Zimbabwe Council of Churches inoita misangano nemadzishe nevagari veMatabeleland North. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanonzi vanofanirwa kupiwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda kuti munyika munzi mune utongo hwekusaruzhinji. Uye zvikamu 56 nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwekusaruzhinji. Izvi zvakabuda pagungano rakapindwa muWashington DC nezuro nemumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDC uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti pamwe nemumwe wavo vaGreg Mills. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro Manheru pakuparurwa kwebhuku ravo rinotarisa nezveutongo hwegutsa ruzhinji muAfrica ravakanyora pamwe nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo, vaGreg Mills vekusouth Africa navaJeffrey Hebste, iro rinonzi Democracy Works Rewiring Politics to Africa's Advantage, vabiti vakati kana izvi zvakasaitika zvinokonzera kusagadzikana kwenyika.
Nyaya dzechekerere dzedemokrasi zvakakosha, nekuti vanhu vanofanira kuti vatungamirwe nevanhu vavanosarudza. Zvakakosha nekuti kana kuroora chaiko unoorora mudzimai waunenge uchida, unofanira kutungamirwa nemunhu waunoda. Saka sarudzi zvakakosha, kusarudzi munhu waunoda. So kuZimbabwe tabva tanyanyoita zvinonyadzisa, nekuti tiri kuwanikwa muri mumakategori yakashata, kategori yechitatu inenyika dzakafanana naSudan, nyika dzakafanana naDRC, nyika dzine udzvanyiriri hwakasimba. So bhuku ratakanyora iri ruedza rwakakutsanangura kuti wani demokrasi yakakosha, inopa madividends aya tirikushaya kuZimbabwe.
Vabiti vakati hosha hombe iri muZimbabwe pari zvino ndeyekubwirwa kwesarudzo dzakaitwa muna 2018 nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Vakati kuti zvinhu zvigadzirisike munyika, nyaya iyi inofanirwa kugarirwa pasi munhaurirano dzinofanirwa kunge Sadik pamwe nemutungamiri weSouth Africa vatsiro Ramaphosa vange varipowo sezvakamboitika muna 2008.
Mubhuku redu tataura kuti nyika dzakafanana naZimbabwe dziri mukategori yechitatu yeutsvairi iyaya. Zvinotoda mubhuku tashandisa temu rekuti referi kana kuti external agents zvinotobatsirwa nedzimwe nyika. Mugore ra 2008 takambobatsirwa neimwe nyika, takabatsirwa neSadik, takabatsirwa neAfrican Union. So paZimbabwe crisis at the present moment, tiri kuti hosha hombe yapinda munyika ihosha yekumirwa kwemaelections a 30 July 2018. Saka hosha iyi inoda kuti itauranwe, pari kuti itauranwe hazvigoni kuti itaurane pasina Sadik vaRamaphosa vasipo.
Asi vakati izvi hazvisi kudiwa navamunangagwa nebato ravo rezano PF, sezvo vasati vasvika pachinhano chiya chekutambira kuti matambudziko akatarisana nenyika mahombe kwazvo, zvekuti akasagadziriswa anogona kuvadya ivo vamunangagwa kuburikidza nekusagadzikana kwenyika kana kupirigurwa kwehurumende yavo nemauto.
Yosundwa nezani, yosundwa na Emerson Goza. Asata asuka pati nzimbo cheche, chidaru cheche chekuti. Anyato zina kuti the crisis ni uombe stereki. Akasa change rena crisis na chenicha mujilao futi. Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe. Mutika sadaro mchawe ni zirizungu ama. Mchawe ni implosion. Mchawe kana ime kucha ino itika. Tufana kutaurana. Kutaurana ipapa wachamisa mafana kwa waripa tebo. MDC mafana kwa waripa tebo. Iye Emerson mafana kwa waripa tebo. Kunjo mapato, maombe Zimbabwe.
Chimwe chizarwa che Zimbabwe chakave poo pachitiko ichi. Dr. Roderick Machekano. Vakatsinirawo mashoko avabiti ekuti muAfrica munofanirwa kuve neutongo hwegutsa ruzhinji kuti mugadzikane vachiti kana izvi zvakaitikawo muZimbabwe zvinhu zvinoshanduka.
NdomuZimbabwe zvino zvokuti kana zvikanga zvichitevedzerwa tikange tine ma-institutions akasimba vanhu vachikwanisa kuvota freely vachiselekta vanhu vavanoda and vanhu vachigamuchira maresults sekuvhota kwavanenge vaita zvinofanirwa kunge zvichikwanisa kusimbaradza demokrasi munyika yeduwo zvakare yeZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU PF iri muno muWashington DC vaFrank Guni avakapindawo pamusangano wekuparurwa kwebhuku iri vakati chiri kutadzisa nyika idzi kubudirira hakusi kukundikana kwedzihurumende kwete asi kuti vemapato anopikisa ndo vari kudzitadzisa kubudirira.
Hatina kubudirira because opposition yaiti kana yavasina kupinda hapana chinofanira kubudirira. That's not how they developed. They put the nation first. Tikatarisa kana kuno kuAmerica unoona kuti madhemokrasi nemarepublican mapato akasiyana. Asi kana yakuuya nyaya yekuti America ibudirire kana kuti America iende mberi vanobatana pamwe chete. Iye zvinezvi kukaenda umwe munhu anotuka kuti America yakaipa vese vanobatana vachirwira America vachiita chimurango. Asi tinoona opposition yedu ndo vari kuenda pamberi kutsorokodza kunyomba.
Mumwe akataurawo pachiitiko ichi Ndava Mills avanobva kuSouth Africa avakati panofanirwa kufungisiswa patsva nzira dzingabatsira muAfrica sezvo huwandu hwevanhu huri kutarisirwa kukwira zvakapetwa chiuru panosvika gore ra2045. Bhuku raiparurwa iri rinotarisa maitirwo esarudzo muAfrica idzo dzinonzi dzinenge dzisina kuchena semuenzaniso sarudzo dzakaitwa muDemocratic Republic of Congo muna 2019, muZimbabwe muna 2008 nemuKenya muna 2007. Kusaburiswa kwechokwadi mukutsvagwa kwerutsigiro, kumbunyikidzwa kwekuburiswa kwemashoko, pamwe nekuvharwa kwemadande mutande ndedzimwe nzira dzinonzi dziri kushandiswa nedzihurumende dzinodzvanyirira vanhu pasi rose. Izvi zvinonziwo zviri kutemesa musoro nyika dzemuAfrica dzichiri kusimukira dzine vechidiki vakawanda. Izvi zvinonzi zviri kuonekwa mukuratidzira mumigwagwa uko kunonzi mucherechedzo wekushaya chivimbo nenzira dzeutongo hwakanga huripo kare. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches riri kuita misangano nemadzishe nevagari veMatabeleland North vachitsvaka nekukurudzira nhaurirano pamwe chete nekutsvaka kugadzirisa nyaya dzakaitika kare mumatunhu aya. Munyori weZCC mufundisi Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti nezviro kuwange vakaita musangano mukuru nemadzishe nevamwe vakuru vedunhu reMatabeleland North. Mufundisi Mtata vati zvimwe zvinoramba zvichitaurwa mumisangano iyi zvinosanganisa chichemo chekuti mari inobva mukutengeswa kwezviwanikwa zvematunhu aya idzorerwe mumatunhu aya mekare kuti abudirire uye kuti mabasa asimudzirwe munzvimbo idzi. Tabata Dr. Mtata kuti tunzve nezvenyaya iyi.
Musangano watakaita nezuro wanga uri musangano unosanganisira vatungamiri vemakereke namadzishe ekuMatabeleland North. Musangano unoenderera mberi nemisangano yatanga tichiita mwedzi yapfuura yokubatanidza singwisingwi yemakereke vachibatirana pamwe chete namadzishe kuti vangabetsera sei kunawu yokuti nyika yedu ive nerunyararo kunogara.
Zvikuru zviri kutaurwa mumisangano iyi zvamuri kuona zviri kubuda ndezvipi?
Pakabuda nyaya dzakati wandei asi zvizhinji zvinosanganisira kuti tingaita sei kudzivirira mirizhonga mumatunhu matigere. Zvimwe zvezvinhu zvavakataridza kuti zvinobatsira kuti tidzivirire nyaya yemhirizhonga, kuti upfumi hwenyika hugovewe nenzira inoita kuti pasava navanhu vanosusumwa kuti vanosiwa kunze, uyezve nyaya dzinenge dzine chokuita nemaronda ekare dzikarapika nekukurumidza. Hazvimutsi dzimwe vamwe makakava.
Zvimwe zvavakupirai ndezvipi?
Chimwe chavakakurudzira zvikuru ndechokuti vanotarisira kuti chimwe chezvinhu chinobatsira tiriduse maconflict inyaya yekuti upfumi hwenzvimbo, especially nzvimbo dzavagere, vamwe vagere munzvimbo dziri kudhuze kuna Mabhinga, kudhuze nekuna Zambezi Valley. Vanotarisira kuti kana vanhu vemunharaunda imomo vakawanawo mukana wokushandisa zvinhu zviri muzambezi imomo kukariba nezvimwe zvakadaro, zvinobatsira kuti vanhu vemunharaunda vanzve vachifara pachinambo chokuti kana vakaona vanhu vachibva kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekuna Harare vachiuya vachikohwa matemba achipfuura achienda kunotengeswa kune dzimwe nzvimbo ivo vasingabhenefiti. Saka vaitaura nenyaya yekuti kana zvinhu zvakadaro zvikagadzirisiwa vakaonawo mukana wokuti vashandise upfumi huri munzvimbo yavo, zvinobatsira kuti nyika igone kuvaka runyararo gunogara. Vakataurawo nenyaya yekuti kana pane mamwe maronda ekare anenge asina kupora vanhu vakagara pasi akarapika maronda iwawo, zvinobatsirawo kuti runyararo gurambe kuchikura nokugara mukati menyika yedu.
Ndezvipi zvavari kunyanya kukurudzira?
Vanokurudzirawo zvekare ndicho kuti zvinotsvakwa kuti especially vematengegwe ezvenyika vanzwisise kuti basa ravo ravanaro ari ngozi rokupfudzira mberi mubato wemapato avo chete, asi ekuti vavake nyika pamwe chete. Saka nyaya yekuti nhaurirano yezvematengegwe enyika irambe ichienda mberi inyaya yakabuda ichiratidza kuti inokurudzirwa zvikuru.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuhwange neStudio 7.
Musi wa20 chikumi gore roga roga pasi rose rinobatana mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Dingindira regore rino rinokurudzira vanhu kuti vapindewo mutsoka dzevapoteri. Sangano reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti kusvika muna 2017 vanhu vanodarika mamiriyoni 65 nevashanu kana kuti 65 million vari muupoteri. Kunyangwe hazvo Zimbabwe ichichengeta vamwe vapoteri kutongogara refugee camp, kunewo zvizvarwa zvenyika zviri muupoteri munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, America, Britain nedzimwe. Zuva revapoteri richacherechedzwa mangwana china. Tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvakapotera kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana, uko kune mutori wedu wenhau Shingirai Madondo.
Vapoteri ava vakatiza mhirizhonga nemvonga mupopoto munyika nechinangwa chekuda kuvamba upenyu hutsva. Pamuzinda wevapoteri weDukwi Refugee Camp iyo iri kuChamembe kwakadziva kubvazuva kweBotswana, asi kunze kwerunyararo nekugamuchirwa nenyika yeBotswana, vapoteri vakatiza munyika nedzimwe dzakaita seDemocratic Republic of Congo, Somalia, Rwanda nedzimwe. Vanoti vari kudya nhoko dzezvironda. Mwedzi wega wega vapoteri ava vanopiwa zvekudya zvemaringa kwana madhora $20 kuAmerica, izvo zvinonzi neruzhinji rwavapoteri hazvivakwanire. Ruzhinji rwavapoteri vanobva kuZimbabwe rwakatiza munyika mugore ra 2008 mushure mekushungurudzwa zvakaipisisa nevaifungidzirwa kuti vatsigirwe bato rezanupf vachishanda nemauto apo varobert mugabe vaive mutungamiri wenyika. Mhirizhonga yakawedzera munyika panguva iyi sezvo painge poitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika sezvo pasina ainge akunda zvine mutsindo pakati pavamugabe nemuchakabvu Morgan Tsvangirai wemdc. Asi vapoteri vakawanda vataura nestudio 7 vanoti nyika yebotswana iri kukundikana kuchengetedza kodzero dzevapoteri. Sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kukodzero dzevapoteri pakamba yedhukwi vabeki mupilo weza vaudza studio 7 kuti vapoteri vari parumananzombe sezvo vachigara vakavharirwa mukamba semombe dziri mumapadhoki.
Tange takatarisira kusununguka paupenyu nepamabasa. Tatarisira kuti tisamboshungurudzwe zvataitwa kuZimbabwe. Hatisi kuvhumirwa kubuda. Tikutoregreta kuti taiziva kuti Botswana dai yaita zvaita. Dai tisinamboona kuBotswana.
VaNigeria ndabeni ava nemakore makumi matatu nemashanu vanoti vakatambisa makore makumi nemashanu vagere pakamba yedhukwe vachifunga kuti zvinhu zvichanaka.
Kana uri waita refugee une nguva dzekuaccepta unoona situation which is actually better than kutiza kwawaita uko because chikuru palife yemunhu ka is life unoona kurarama ngeve sense ndochinhu chihombehombe unofanira kunge at least uine upenyu hwunenge uchiraramawo zviri safe.
Kunyange hazvo kumba kuri kumba munguva yemarwadzo nemafaro. Mumwewo wapoteri vaSimon Veremu vaudza studio 7 kuti kudzokera kumusha kunotyisa nokuti vanhu vaivapfuisa ndivo vachiri panyanga.
Tisarasikoyo ndiyachangoramba tichitatinayo tikamiri bzarazanani kumusha because womizwo musaradzoka kumusha tinoenda kumusha tinogara kumusha looking at a future tikumusha but tinogara kumusha ikoko so conducive.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaita manza chikawana mukana wekuti chiite zvidzidzo zvokugadzira magetsi paJohan Technical College vamaidei musonza vanoti vanopa kutenda nyika yeBotswana. Nyanzvi mune zvemutemo nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vaSimon Jababu vanoti namai vapoteri vanobva kuZimbabwe ndeye mwana atsva kudumbu mai watsva kumusana.
Sezvo wari muno tingakwanisa kuti wango uchiita ndicho chekuti wangoramba wakashingirira wakadaro nekuti chinoitikawo ndechekuti kuZimbabwe uko kutarisira utano hwacho huripo neutano huri muno muBotswana unotosvikira kuti watu iwo vatori pari nani saka ngavangoramba wakashingirirawo wakadaro.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees riri kukurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kumusha. Mumwedzi wakurume gore rino hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakaumbisa kuti ichashanda nehurumende yava Mokgweetsi Masisi weBotswana mukugadzira nhaurwa dzevapoteri. Asi vapoteri vakawanda vanoti kuZimbabwe kwakaberekera ngwe uye kuda kudzokera kuzvikanda mukana wamamupere. Ndakamirira studio 7 muFrancistown Botswana ndini Shingirai Madondo.
Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro penhengo dzeparamende dziri kuti mutemo unorambidza kurangwa kwevana vechikoro unofanira kutarisiswa zvekare vachitizve kubvumidza vana vechikoro vane pamuviri kuti vaenderere mberi nedzidzo zvinokanganisa hunhu hwenyika. MuChronicle mune nyaya inoti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari mumaputo kuMozambique kumusangano weUS Africa Business. Daily News inoti kurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opamuchinguri Kashiri vari kutoropodzwa pamusoro pemashoko avakataura ekuti mauto achashandiswa kana vanhu vava kuratidzira. MuDaily News nekare vechidiki veZANU-PF vanoti amai Grace Mugabe vanofanirwa kutorerwa mapurazi 16 avanawo vasiyiwe vane purazi rimwe chete. MuZimbabwe.com mune nyaya pamusoro peInternational Labour Organization iyo iri kushora vaEmmerson Mnangagwa pamusoro pekutyora kodzero dzevashandi kwavari kuita. Chikamu chino tinopa vateereri Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
mamuka sei pa Studio 7 tino kutenda ike basa kurura muno titi nambe nichitifaza nichiwa kwa jeli chino tinakiza ndi muno tipa na uze chokwadi saka tino kutigira imi pa Studio 7 na wilipo ndi kuti ndino da kungo tenda angu kukazi kwa papa itu kwa wawirushi mingube na wa tindebiti sewa tezeri wawachamisa shenu shakanaka shenu shasimbara zabatu kwa fure mberi ni demokrasi yao nukuti kwa ata kwenda paduzi kwa ata vandokuri saka kwa fure mberi nga waa saa nyanyo kurui sana ninyeshu gari nukuti iwe mangwana uchawa lida saka ngatingo pani umwene umwengambu kutikani ni pozisheni ya hiyo wa fure mberi ni demokrasi yao tunawazi kila warume yao ndi tinawada nipopani zisoredu aiwa atatenda sitarangu dinonzi mnashe jisukunu kwa chenda mbuya mwe nizwara kanaka
dinichu nchandulozi munuwese azive munuwese anechitupa cha Zimbabwe munuwese anonzi mwanao Zimbabwe ungawe uri kudiaspora ungawe uri mwenyika nditi chandulungu kumbira nechitupa munuwese titaure mashoko tichiziva tisapomerane kana kukandira na nyoka mei achipena wanitaura kuti mvura bhongo dziki ndiyo garani. So nyaya yetu nyenchemera yesu ndeyekuti kana bato rezanupf riroro kutonga vanhu hamufaniri kuzvitundumadza kuti ndimi muri kutonga one tobva ipapo bato remdc racho ngarirege zvinhu zvibhiga futi richiti aiwa ha havana zvavanoziva zvazodai ikonomi yazodai aa because chavanofanira kuziva ndechekuti usati wava muzanupf uri muzimbabwe usati wava mumdc uri muzimbabwe so nyaya iri papa ese kuti vezanu ndovakapfuma kana kuti vemdc ndovakapfuma aa vanhu vari muzimbabwe vese vari kutambura because tose tiri mazimbabwe saka ini tinongokumbira kuti ruremekedzo ruwanikwe tizoremekedza zuva rechidiki tizoremekedza zvakawanda inhau yekuti upenyu achahoni ngokatomira mapato achiwirirana achiita zvakanaka pasina kuti hava havazivi ava vachiti ava havazivi nekuti pachona vanoti mvura bhongo dzike ndiyo garani ngavaite muonera pamwe chete sechuma chemuzikuru ndoti vavict ndiri kunoti west mafikeng South Africa.
Makadini makadini vashamarari vestudio 7 ini ndini ndinoitwa Mareya ndiri mupretoria ndoda kungotaura zvangu pamusoro penhau yemapurisa ari kunzi ari kuiswa mumadhorobha nzvimbo dzakasiyana siyana uye masoja zvakare ari kunzi avari kuti ari redi kuuya kuzodzimura madhema anenge aida kuitwa but chikumbiro changu ndechongoti masoja awa nemapurisa nenhamo iripo ibva vatendeuke vakwanisa kungoonawo kuti nhamo iri muzimbabwe inotoda kungobatana ivo pachavo vamwe vacho izvi kutambura kwavainako mune mumba chambu chamo hamuna kana chokubata asi vanowanika vachitoti tiri redi kudzimura zvinenge zvichiitwa izviya zvekuda kuunzawo chakanaka aiwa dai zvaigona vaingonzwisisawo kuti panoitwa mademonstration iwawo vakwanisewo kungoteverawo vachibatawo vanenge vachiitawo zvazvine zvisiri unnecessary zvega but mademonstration aenderere mberi tisunungurwe tiri kutambudzika tiri mukati menyika dzevamwe tichiudzwavawo mazita anoshoreka zvisingaiti saka dai mai vaingotinzwirawo nyasha ndivo vanoti vavaridzi venyika vamadhipatimendi wava kuti vagone kuti nyika isunungurwe.
Makadiko makadiko mhuri yezimbabwe nestudio 7 ndoda kutaura kupanhau yekucherechedzwa kwezuva revapoteri vari mune nyika dzese pasi rese hai ndinoti hangu ndekuno kusouth africa kunoku kuti unzi uri mupoteri ha zvakaoma chaizvo nekuti unowana gwaro riya rinonzi asylum wariwana gwaro iroro harikwanisi kutora kuvhura bank account hauna chimwe chinhu chaunokwanisa kunze kwekungopinda basa chete nezvimwewo zvishomanana saka ndochikumbiro chiri rudai muno munyika zvainziwa nemasita munokwanisawo kutora mabhengi a vavhurawo mabhengi vataskose vanhu nekuti zvakaoma kunze uri mupoteri sisi chinhu chiri nyore.
Madi ino shabaro speed 7 Network Blood Challenge Kutar Pepa SA Nandango Komendo Bamsuru Pe Day of African Child and stands that this day we want to celebrate for the minority majority I want to celebrate as well because Maru Chema and Washington Chikoro Hanguna but this is what I was going to Chikoro and I want to ask you to come out and walk in the Chikoro Child Bapansu Kuma Bas Bapansu Kuma Rombiri Wachi wachitiza suku wakati wanjei wakuru warungu warungu rambila masutaro urumu kane ukutuwa iki wachipinda au wazo manisa kutezu sanjitarisa manyezi ito esu maskutisi matula akwita babu mashu maruba na maskutisi denu maticha ati aswe na unutisa wana washilinia uda wazo mbata o masalari za kafanila sao donor test za wana lelea wacha kwanza kwenda ushukuru wangu gararumu zima pezi zilo chakua pusha pinda into prostitution kana wana wasikana kana wana wakumana into drugs or stealing or place around to riot so this is one of the things you can't see but over Africa that would be like at least maybe that tika kwanza to celebrate that this day which is paradise na tenda
kusimba kusimba washamarari we studio 7 wana jonga kandemiri mashura padunhu uno mashura chayo chayo mukaona teacher chai chai mudzidzisi akusvika pakuti zviri nani kuti yamariwa ipota achitengesera vamwe mbewa zvotaridza kuti hurumende yakoniwa apo hurumende kukoniwa chaiko chaiko kuno kwandiri kuno kunonzi kuheadlands area pachikoro chinonzi Anudin pana teacher atoripo izvozvi zvekuti haa zvakutonyadzisa zvakutonyadzisa kunyadzisa chaiko kuti hurumende ngaisadaro so kunyadzisa ende dai ndangandiri inini teacher ndaida kuti nyatsoti kutosiya basa kutengesa mbeo bozi kana mbeo dzakutobhadhara story nani ndani chikoro bozi ari kutengesa hake zvakanaka
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muguta rePhiladelphia vanoti vakawana zvinodhaka kana kuti cocaine isati yambowanikwa nemapurisa muAmerica. Mapurisa nezuro vakabvuta matani mamirioni 16 ecocaine panzvimbo inomira zvikepe yepaka Marine Terminal muPhiladelphia. Cocaine iyi yakawanikwa muchikepe chakanyoreswa kuLiberia. Mapurisa vanoti mukutengeswa cocaine iyi yagona kubudisa bilioni remadhora. Nzvimbo yakachengeterwa mhuka yeNyasa Reserve muMozambique yasvitsa gore isina kumbourayirwa nzou nevanozima mhuka zvisiri pamutemo kana kuti mapoachers. Nzou yakapedzisira kuurawa munzvimbo iyi yakaurawa musi wa1 Chivabvu 2018. Sangano rinochengetedza mhuka reWildlife Conservation Society iro rinobatsirana nehurumende yeMozambique mukuchengetedza mhuka munzvimbo iyi rinoti izvi zvakakwanisika nekuti mapurisa anoshanda musango iri akadzidziswa zvakakwana uye vane zvombo zvepamusoro-soro. Sezvo nguva yedu yapera regatimbotarisa zvanga zviri munhau. Zvikamu 66 kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwegutsa ruzhinji. Zimbabwe Council of Churches inoita misangano nemadzishe nevagari vemachebeleland north. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.